Vamakura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo. Vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navamakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemusouth Africa. Mumwe muzvina bhizinisi musouth Africa neZimbabwe vaBrighton Sangore vanoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemusouth Africa agara achitaurwa kwengu yakareba muSouth Africa.
Nyaya yamurikutaura iyi iri kurwadza. Like inini ndinoita construction, songs construction. Ndiri muno munhu kutoona zvatomira zvakaipa. Last time ndakasvikirwa nevakomana vakatora basa rangu emuno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu iyi. Saka kutotanga zvakatotanga. Contract iyoyo yanga itori nemari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu. But yakabva yatotorwa. Pachata kutongonamatira nzvekuti amwana dai nyika yedu yanaka. Dai Mwari vatinzwira tsitsi, vatinzwira nyasha. Nyika yedu yaita sei yanaka. Ende shuwa shuwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vataimboti ava adikushanda, but now they want to work. So I don't know. Zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka. But chandinongokuudza ndechekuti kana uri kushanda muno muSouth Africa, gara wagadzira kumusha. Sazonotambirwa nenhamo kumusha.
Sachigaro weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savamakura.
Mashoko ava David Makura mukuru weHauteng province kuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta reJohannesburg. Mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringidzwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiri iyo, nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yeSouth Africa. Zvinokanganisa, zvinokodzera ruvengo, zvinokodzera mweya wezenophobia.
Vamavhinga vanoti mashoko ava makura anotyora kodzero dzevanhu, uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri weSouth Africa Mushakabvu Nelson Mandela.
Havasi kutaura mutemo sezvauri. Shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero, haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vaMandela nevamwe, wairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hweSouth Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinofanira kurangarira kuti nyika yeSouth Africa kuti igozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakomberedza dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo. Asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri vemuSouth Africa vanofanira kushungurudzwa. Hazvisi izvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mashoko akataurwa navamakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizinesi.
Takadzeya mashoko ava David Makura nokukadzi kakuru, nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogarotaura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvezimwe nyika zviri muSouth Africa zvishungurudziwe. Mapolitician haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa. Kazhinji panenge pachii, it's a free market economy. Pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo, asi mitemo iyi inenge ichifanira kuva ichitevedzera bumbiro guru romutemo romunyika.
Vashumba vanoti kana vekunze vachivhura mabhizimusi muSouth Africa vanenge vachibatsira kusimudzira upfumi hwenyika iyi.
Kana vanhu vachiuya kuita business muSouth Africa vari kuriitira kurudzira kana kubudirisa South Africa yacho, asi ivowo vachizvibudirisa kana kuti vachigadzira upenyu hwavo nemhuri yavo. Ukadzokera zvakare kubimbire guru romutemo iri rinotaura kuti even nyangwe ari makambani anobva kune dzimwe nyika anenge achifanira kuva akaprotektiwa kana kuti akachengetedzwa nebill of rights reconstitution. Saka hazvinei kuti munhu kana kuti ikambani inenge ichingofanira kuva yakachengetedzwa nebill of rights. Tikatarira section 9 yeconstitution inotaura kuti everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law.
Vashumba vanoti vamakura vanofanirwa kukumbira ruregerero kuzvizvarwa zvose zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa.
Zvatisinga kurudzi seZimbabwe Exiles Forum rinovasangano rinogwira kodzero dzavanhu, tinenge tichitoti vakakanganisa kana kuposha zvakakura zvokuti vanotofanira kukumbira ruregerero kuchizvagwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Hazvisi zvinhu zvatinotarisira kumunhu une chiremera chavanacho, ende tinogara tichitaura kuti mashoko anobva mumiromo yamapoliticians haana kunaka kazhinji, izvikuru panyaya dzokuwirirana kana kusawirirana kunoita zvizvarwa zvomuSouth Africa nevanhu bva kune dzimwe nyika. Saka zvinhu zvatinoti zvakashata zviku.
Vashumba vawedzera vachiti sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kuita hurukuro nemamwe masangano akasiyana siyana senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Tiri kuita kuzama kubatanidza masangano anomirira kodzero dzamaZimbabwe muno kuti titaure neiwi rimwe chete. Izvi zviri kunetsa zvikuru nokuti vanhu vokuZimbabwe havanyanyogona kuita mushandira pamwe, asi ndo zvatiri kuidza kuita kuti tora danho takabatana. Tiri kushanganawo nevanogwirawo kodzero dzavanhu vanomirira mamwe masangano vachimirira vamwe vanobva kune dzimwe nyika zvakare. Saka zvinhu zvatiri kungoita yatingati nguva nemisi nenguva kana kuti one continuous basis.
Mashoko ava makura anouya mushure mokunga zvitoro zvezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvapazwa nekupiswa, ukuwo vatyairi vemagonyeti vachimbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vachimanikidzwa kusiya basa nesangano rinozviti All Truck Drivers Foundation. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vanhu 200 vafa mumhirizhonga yemuSouth Africa kubva muna kurume gore rapera, vazhinji vavo vari vatyairi vanobva kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 mu Johannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.